manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 11/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yoparura mangwana chirongwa chemazuva gumi chekunyoresa vanhu vanoda kuzovhota musarudzo dziri kuitwa gore rino. Bato riri kutonga reZANU PF rinoita urongwa hwaro hwekuvheneka nhengo dzichada kuzokwikwidza musarudzo dzemaprimary ebato iri kana kuti vetting exercise. Chikwata cheFC Platinum chinosimudza mukombe weCastle Challenge wegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission mangwana iri kuparura chirongwa chemazuva gumi chekunyoresa vanhu vanoda kuzovhota musarudzo dziri kuitwa gore rino chinonzi ndicho chekupedzisira kuitwa pasati paziviswa nezvezuva richaitwa sarudzo nemutungamiri wenyika. Chirongwa ichi chinonzi chichapawo mukana vavhoti vanoda kuchinja nzvimbo dzekuvhotera. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZEC, Commissioner Rodney Kiwa, kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pechirongwa ichi, asi svondo rapera, vakaudza vatori venhau kuti chirongwa ichi chichatanga musi wa12 kurume, unove mwedzi uno chichipera musi wa21 kurume. Vanoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center, vaSolomon Bobos Bunu, vanoti urongwa uhu hwakanaka, asi hunogona kunge husina kushambadzwa zvakakwana kuitira kuti veruzhinji vazive nezvahwo. Gatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Urongwa hwekuregistwa kana tingati blitz ichange ichitanga mangwana ndofunga taona vari kuita voter education takatanga kuvaona muzuva ranezuro vamwe tavaona nhasi satinotarisira tinoimba kuti vachatiwedzerei voter education yavo kana kudzidzisa vavhoti. Vachizotanga urongwa hwevoter registration tinoona kuti macenters ayana kutekeshera nenyika yese sezvatanga tichitarisira. Saka nekuda kwaizvozvo tinotovakurudzira kuti vave patient vamirire vaite mwoyo murefu pakuti vakwanise kuregistra vanhu vose vanenge vari munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Konguva yakashambadzwa kana kuti pakushambadzwa kwenzvimbo dzichange dzichiitirwa urongwa iwe kunyoresa kuvhota, munofunga kuti dzakashambadzwa nguva yakakwana here zvekuti veruzhinji vanoziva kwokuenda?
Pakushambadzwa kwenzvimbo ndechimwe chinhu chatakaona chakanononoka, nekuti nzvimbo idzi hadzina mazuva dzabuda, dzakanga dzichibuda dziri zvishoma nezvishoma mapoka mapoka. Kuzosvikira patakazoona ndofunga ilisti rinofanira kunge rakabuda nemusuwe China. Taitarisira kuti raipuwa nguva yakawanda kuitira kuti veruzhinji vagone kuziva kuti panzvimbo dzavo vachange vachizenge vachishanyirwa rini kwemazuva api kuti vange vachikwanisa kuti vakwanise kuwana mukana wekunyoresa. Saka tinoona riri dambudziko rakamboitika zvekare paregistration yekumashure ndetinoona rinogona kuve dambudziko zvekare paregistration iyoyi.
Ndeyapi matambudziko amunofunga kuti angakanganisa urongwa ihwohwu?
Tiri kuona kuti kunze kuri kunaya dzimwe nzvimbo dzine madhaka dzinogona kutadza kusvikika nekuda kweizvozvo. Tikatarisa zvekare tinoona kuti voter education sezvandambotaura yaitwa kumazuva mashoma-shoma aya achangopfuura, uye listi irori rangobuda manje-manje, vazhinji havana kuwana mukana wekutora zvitupa, ndofunga mazuva maviri matatu apfuura aya. Saka nekuda kwaizvozvo ndozve zvimwe zvematambudziko munogona kusanganikwa nawo pachirongwa icho chichatangwa neZimbabwe Electoral Commission.
avangavari vanoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari parunare muHarare neStudio 7. Bato riri kutonga reZANU PF nhasi raita urongwa hwaro hwekuvheneka nhengo dzichada kuzokwikwidza musarudzo dzemapuraimari ebato iri dziri kuitwa nemugovera unouya kana kuti vetting exercise. Urongwa uhu hunonzi hwaitwa mumatunhu ose emunyika uye hwaona vari kuda kuzokwikwidza muzvigaro zvemakanzura kuve nhengo dzeparamende pamwe nevanoda kuzove maseneta vachisvitsa magwaro avo ayo anonzi achazoongororwa nevanoona nezvesarudzo kumatunhu kusvika zvasvitswa kupolitibiro iyo inozodoma vanenge vabudirira. Zvimwe zvinonzi zvichatariswa ndezvekuti munhu agara nguva yakadii ari mubato kuti akwanise kunge achikwikwidza muzvigaro. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata nhengo yeZANU PF yanga ichitevera mafambisirwo anga achiitwa urongwa uhu vagadzira chirumhanzu.
Iye zvino chiri kuitika kumaprovincial headquarters emusangano weZANU PF, avo vanoda kukwikwidza muzvigaro zvomuseneta, National Assembly, that is my MPs, local authority, my councillors, maybe women's quota, maybe youth quota, la noendesa, ma CV avo, ayanora zabutindi, anani, akamira sei, nezume zakadaro. Nukuti azidi kuti munhu wakango juna avo ZANU PF nezuru, utuisa CV yake, kuvangavari mozita, zvomusangano zvinozoita sei.
Saka zvinozopa here ivo vachakwikwidza musarudzo dzemapuraimari mukana wekuti vanga vachizotsvaga rutsigiro nguva yacho vanozoiwana here?
Aiwa, ZANU PF ibato ravanhu, saka iwewe kana ungochingori munhu anoshanda navanhu haudi mwedzi 20 kana kuti gore kuti uzviti handini ivowo vajonga kandimire. Vagara vachitokuziva because unenge uchigara uchiparticipata maactivities omusangano.
Tinoona kuti mumasarudzo adarika emapuraimari ebato renyu reZANU PF maimbeita kukakatirana munyaya dzekuti vamwe vabira vamwe vadii. Zvii zvamakaisawo rwendo runo zvekudzivirira matambudziko iwayo?
Kubira momoti kunogona kushaikwa, kunogona kuvapo, asi chiripo ndechekuti mazvika perawo kudaka mama kambozvinzwa kwakune chirongwa chainzi chama self verification exercise yokumeka sure kuti vanhu vachazovhota vachivhotera makansilazi iyawo vanhu vomusangano chaivo chaivo here. Saka handivoni kuti pangava nechitsotsi. Ikoko kuti kuve neself verification exercise ndokuzama kuda kudzivirira chitsotsi.
Vanga vari nhengo yeZANU PF yanga ichitevera zvanga zvichiitika pamavetting exercise vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo iri kugara pasi svondo rinouya kuti idzikise mari dziri kubhadhariswa vanhu vanenge vasungirwa motokari dzavo muguta reHarare. Izvi zvinotevera kuchema-chema kukuru kuri kuitwa neveruzhinji avari kupomera kanzuro yeHarare pamwe nekambani yeCity Parking iyo inoona nezvenzvimbo dzekupaka motokari muHarare, mhosva yekusave nehanya navo. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaumba komisheni ichaferefeta mashandiro ekambani yeCity Parking uyewo ukama hwayo nekanzuru. Pari zvino vanhu vanenge vasungirwa motokari dzavo vari kubhadhariswa madhora ekuAmerica 132 kana kuti $132 semari yefaindi. Vashandi veCity Parking vanopomerwawo mhosva yekushayikwa panopakwa dzimotokari asi vozonyuka vachinge vasunga motokari idzi vachizonzi vanenge voti vanoda mari yechioko muhomwe kuti vasunungure motokari idzi. Asi vamafume vavimbisa kuti kanzuro yavo ichatungamidza zvido zvevagari mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Maclamping fees agara aripo asi kuti akazokwira nemaerekano ebudget ratakagadzira ra-2023. Zvatichaita ndezvekuti tichatarisa nekunyunyuta kwaita kwevanhu, tanzwa zvataurwa nevanhu, tichange tichimadzikisa vhiki rinouya council ichagara kuti iconsider nyaya yema fees ari kubhadharwa tobva taigadzirisa togadzirisa mubudget.
Vamafume, tirikunzwawo zvinyunyuto zvakawanda zvinobata ivo vashandi vezvekupakwa kwedzimotokari ivava. Hanzi vanogona kuti vaona munhu achipaka motokari yake vohwanda vozomuklemba voti vanoda kuti vapiwe mari dzechoko muhomwe. Matambudziko iwayo muri kuabata sei?
Nyaya iyoyi yekuti pane vanhu vanomirira vakahwanda o vanenge vashoma, tichati vanhu vashandise namba yepasocial media *192# kubhadhara matickets avo. Uyezve kana munhu asina chikwereti chinodarika $5, chero anonoka kubhadhara, pakasvikwa paripo anofanirwa kubvumidzwa kubhadhara maariya zake, nekuti agara achibhadhara agara asingade kutyora mutemo. Asiwo kana ane maariyas kana kuti ane zvimwe zvinoenderana nelicense nezvakadaro, tinogona kuzoti zviidzikiswe.
Takanzwawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu waJulai moyo vachinzi vaumba komisheni iri kuda kuti iongorore mashandiro ekambani iyoyi iri kutungamira nyaya dzekupakwa kwedzimotokari muHarare. Muri kutambirawo sei?
Makomisheni anouya oita basa ravo, tinovateerera, tonzwa zvavanenge vachitsvagurudza tovapindura. Uyezve isu chinangwa chedu ndechekuti tinzwe zvinenge zvataurwa nemaresidensi, ndo zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe nekukurumidza.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika chiuru vanga vachida kuyambuka gungwa vanonurwa kuchamhembe kweItaly nhasi mushure mekunge vanochengetedza gungwa vaita chipatapata chakasimba chekununura zvikepe zvitatu zvanga zvichinetseka kumahombekombe kwenyanza yeCalabria nekuda kwemvura yanga ine dutu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avo vari kumusangano wechimakumi matanhatu nenomwe we67th United Nations Commission on the Status of Women, CSW67, uyo uri kuitirwa muNew York pari zvino. Panguva iyo pasi rose richikurudzirwa kuti riremekedze kodzero dzemadzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti misangano iyi iri kufamba sei pari zvino.
Umu manga muri musangano wekutarisa kuti hongu tataura kuti intaneti yakanaka, digital transformation chinhu chinoita kuti upenyu hwemadzimai hubudirire. Tiri kuda kutrena madzimai, but zvakakoshawo kuti tizive kuti ipo paintaneti ipapo pane zvimwe zvakashata zvinobva ipapo zvinogona kutokanganisa madzimai.
Ndezvipi zvamungati zviri kunyanyo kanganisa madzimai padande mutande? Uyezve tinozoona madzimai achiita sei?
Kunyanya ya inonzi cyberbullying, kuti unotoona kuti pane vana vechidiki vasikana vanotogona kuzoivenga, nekuti either vanenge vachitukirirwa, vachitaurwa zvakashata, nezve vanenge vachida kuedza kuita, zvokuti vanotozosvika pakusasununguka kuti vataure zvavanofunga kana kuti vapinde mabasa avanoda kuti vapinde. Saka nyaya yecyberbullying, nyaya yekuona kuti cyberspace yaita safe and secure, kuti vanasikana vedu vagone kuishandisa varegere kuharaswa, ipapo ndo nyaya yataachitaura. Then nyaya imwe zvakare yataitaura kuti saka tinota sei nenyaya yefake news, yatinoti fake news kana kuti disinformation or misinformation. Nokuti vamwe vanouya paindaneti vachifunga kuti zvese zvaari kuverenga paindaneti ichokwadi, asi pane vanongoenda paindaneti kunotama nyepo, dzimwe nguva anokanganisa mhuri, dzimwe nguva anokanganisa maindividuals, dzimwe nguva anokanganisa community, mamwe manyepo ekutokanganisa kugara kwakanaka munyika. Saka naizvozvo zvakakosha kuti vatiri kuencourage vakawanda vana vedu kuti vane madzimai edu kuti vange vachishandisa intaneti for zvinhu zvinovabatsira. Vazivewo kuti paindaneti ipapo panogona kubuda zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri chokwadi. Saka naizvozvo ndo zvimwe zvatachitarisa izvozvo. Kushata kwazvo ndikwekuti tiri kutoona vamwe vanasikana vanozotadza kubudirira kana kumiririra nyika dzavo vari mupolitics, nekuti vanenge vachiitwa bullied. Assassination inoitika paindaneti yotoita kuti mwana atosvikanasikana atoti ndingaiti zvangu politics idzodzo. Saka tanga tichitarisa nyika dzese dzepasi rose kuti hongu vaita embrace digital transformation, but ndezvipi zvavari kuita kuti cyber spaces dziite safe and secure? Saka pabuda zvakawanda.
Sehurumende yeZimbabwe, mungati zvii zvamuri kuita panyaya iyoyi yekuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai padande mutande?
Senyika yeZimbabwe, tataura kukoshesa kwatinoita isu vekuMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services nyaya yekukoshesa kuti paindaneti pange pasiri panotukanwa vanhu, nyaya yekukoshesa kuti vanhu vedu, nyangwe tichikurudzira kuti tiende paindaneti, e-learning, e-government, e-business, asi tinokurudzira kuti parege kuwana vanhu vanoenda ipapo vachiita cyberbullying.
Pane mitemo here munyika yekuti vanowanikwa ivo vachishungurudza nyanya madzimai padande mutande vawanikwewo vachitongwa?
Senyika takabuda neyatinoti legal framework, pakabuda law yekuti vanoita izvozvo vanogona kutongwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Monica Muchangwa, vanova ivo gurukota rezvekufambiswa kwemashoko. Vanga vari kutaura nesu vari imo muno muAmerica kuNew York, uko kune musangano wemadzimai wakatanga svondo rino uye uchange uri kuenderera mberi svondo rinouya. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu, chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi.
tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, pamusoro pemisikanzwa inonzi iri kuitwa nevana muzvikoro inosanganisira kushungurudzana kana kuti bullying nekutora zvinodhaka.
Chataura kuti changa chumba fari nekuti muzvikoro mangonzi hamuchina kuti varairidzi vanonga kwanisa kuita zvavanga kwanisa zvakawanda nevana inzo bullying muzvikoro. Saka tinoda kupiwa mukana wekuti titaure nevana sevanhu vanogara nevana nguva yese, asi dambudziko rinonetsa zvikuru ndekuti kune vanhu vanopinda muzvikoro kuzotaura nevana zvisina zvimo kwatii, zvoita sekuti zvinopa vana marights kuti vasarespekta varayiridzi.
Pane vamwe vari kuti varayiridzi havana hanya nenyaya dziri kuitika muzvikoro dzekushungurudzana kwevana idzodzi nenyaya yemihoro iri pasi nemashandiro yenyu zvaakuita kuti musange muchitarisa vana kuti vari kubatanawo sei pache zvavo. Munoti
vanhu vanofanira kuti vaone kuti hakuzi kuti varayiridzi havana hanya. Murayiridzi anenge achitofungawo kuti vana manherwa kufa kwangu vanodyei. Saka tatowo masikazenjazi murayiridzi unoda kugara panzvimbo achirayiridza vana zvikuru, asi kuti dambudziko nderekuti mari yaunotambira inokutuma kuti umbonotsvagawo kuti ungatekesawo mabhanana here kuti vana vako vakwanise kurayira. Saka varayiridzi vane hanya, asi dambudziko nderekuti izvi zvatinoudza kuhurumende, zvatinoudza kuline ministry, ministry of education nepublic service commission hazvikoshesi. Dambudziko guru chairo chairo riri pamusoro chaiti hove inoora kubva mumusoro. Vanhu vanorana ministry of education havana inonzi education atexonomy. Pamunovaudza kuti dai tadai havaiti, vanoita zvavanofunga zvomugodhi maturo. Saka varayiridzi ndo vane hanya zvikuru, asi kuti varayiridzi ndo vashaiswa hanya nesystemu inenge iriko inopa kuti vasawane hanya.
Zvaita kuti paite shanduko yanyanya kuonekwa saizvozvi, Dr. Zhou, zvino tinoona kuti kushungurudzana kunogona kunge kwainge kuripo, asi iye zvino kwakuita kunga kwakwira kana kuti kwanyanya, zvii zvingadai zvashanduka?
Pane zvinhu zviviri zvatinoona zvanyanyisa kushanduka. Chokutanga nechokuti urombo hwatekeshera muZimbabwe, saka stresi dzinenge dzakanyanya kuvarayiridzi nevana vechikoro, nemhaka yepovhati yaranyanya yoramba ichingokwira. Saka kukwira kwepovhati kune mamwe maefekti okuti vana muzvikoro disipurini inenge yavawesi. Saka mavawo neishe yemadhiragi abuse yavamo muzvikoro. Kwozotiwo kuonawo iye manyuka ari kuramaya nevana vanenge vachinzi vashandise maselfoni nezvakadaro, mamwe machannels anoshandisa pamaselfoni namalaptop haakurudziri kuti vana vange vachidzidza, anotokurudzira misikanzwa na pornography nezvakadaro. Dambudziko redu ndokuti isu hatina mukana une madeveloped countries kuti zvavanenge vachishandisa muzvikoro zvinobvisa mamwe machannels anoonekwa kuti angapa kuti vana vechikoro vasadzidza muzvikoro zvakanaka. Isu mwana anongoya nesefoni yake kana nelaptop yake zvokuti mundei inoaccesa chii hatikwanisi kutidaro. Saka muzvikoro maanofanira kuti malaptop even masmartphone anenge ashanda kuzvikoro kwazvinenge zvishandisa chione kuti takabvisa mamwe machana zvinopa kuti vana vaone zvinopa kuti mutsikanzva wavo ukure vari muzvikoro, votadza vechikoro vachiteedzera izvozvo.
Saka imi muri kutadza sei sevarayiridzi kurambidza vana kushandisa zvinhu izvozvi munguva dzedzidzo?
Isinoudza kuti mwana ane kodzero, vatokora vakaveva vari mwana ane kodzero kuti ave nesmartphone. Kuti andingazozivi kuti mwana nguva dzese smartphone yake yakadini, ndinokwanisa kumukondrola ari mulesson mangu. But paachabuda akaenda pabureki akamboenda kuteereri, hatizivi kuti anenge achitazaki. Vabereki vaiko zvino vanotaura kuti mwana wako ndikuda kuti aende nefoni kuchikoro, ndoinomubatsira kuti ange achidzidza. Saka
Dambudziko iri rakura zvikuru ende dambudziko ratinonetuka naro ndokuti vanhu vakawanda vanotosupply zvinodhaka zvasi. Zviri zvinoratidza kuti ivo vananzi vanahwindi vana kondakta vemakombi vanosupply. Including kumwe waivhi nevachengetedzi vomutemo muZimbabwe varipo vanototemesawo zvinodhaka muzvikoro. Inhamo yakura yakupa kuti even vanhu vomutemo vanokwanisa notemesa zvinodhaka muzvikoro kuvana vechikoro vakuraya upenyu hwavamwe vana vechikoro.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chavhura mwaka wenhabvu wegore rino zvakanaka mushure mekusimudza mukombe weCastle Challenge wakatambirwa kumandawa stadium nhasi masikati. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
FC Platinum yarova Blue Chiefs 2-0 ndokutora mukombe unokosha uyu uyo unovhura makundano emwaka gore rega rega. Chikwata ichi chasimbisa umisha wacho wenhabvu mushure mekutora mukombe weleague kanokwana kana kakateverana. FC Platinum ndiyo yakatora mukombe weleague mushure mekupedza ine mapoints mapfumbamwe pamusoro pechicken in. Mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacob vanoti zvanga zviri pachena kuti chikwata chanomen mapesa ichi chinotora mukombe weCastle Challenge uyu.
Haizi Platinum yanga riri pachena kuti yaitohwina. Chasara kutora, tora chete league, ndozvasara.
Vachigiri venhabvu vanga vakazara munhandare iyi mushure mekudzikiswa kwemari yekuri pakupinda munhandare kubva pamadhora matatu kwenda pamadhora maviri. Nengo yekomiti inotungamira vatsigiri venhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti Premier Soccer League kana kuti PSL haifaniri kugumira pamutambo uyu chete asi kudzikisa zvekare mari pamutambo yeleague. Mukombe uyu unosangasira chikwata chinenge chatora mukombe weleague nechikwata chinenge chasimudza mukombe wechibuku Super Cup uyo wakasimudzwa neBlue Chiefs mushure mekurova Herentals 1-0. Kunyange hazvo vatsigiri vakawandisa kusangasira vaOliver Musongoro veDynamos vanoti pachavo havasikuona Dynamos ichibudirira makundano emwaka uno.
Matimu mahombe asikumbomatarisiro ranga hwine nini bhozi havabhadhare. Bhozi ana FC Platinum nana chikenini matimu anobhadhara saka ndovati kutiitira seranohwina league. Pane plaza ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvino izvi.
Dynamos iri kuvhura musangano neRwendo kuhange. Musi uyo FC Platinum iri kusangana neSimba Bora. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission yoparura mangwana chirongwa chemazuva gumi chekunyoresa vanhu vanoda kuzovhota musarudzo dziri kuitwa gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gino Gumede Saidi.